dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti dziri kuwirirana negwaro rakaburitswa nebhanga repasi rose reWorld Bank riri pamusoro peupfumi hweZimbabwe, iro riri kuti upfumi hwenyika huchadzikira kubva pazvikamu zviri kutarisirwa nehurumende nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze, kusanaya kwemvura kuri kukonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze, kukwira kwemitengo pamwe nemamwe matambudziko. Vanoongorora zveupfumi vamasimba kuchera vanoti vanowirirana nemaonero egwaro iri.
Chokwadi kuti zvinhu zvakaita sekushaika kwemagetsi zviri kudzipa upfumi, zvinhu zvakafananawo nekusava nemvura yakakwana yekunaya zvinodzipa upfumi, uye vari kuti upfumi huri kusimukira. Kusimukira kuri kuita upfumi uku hakusati kwakunyanya kuonekwa nevanhu, zvikuru sei nekuti vanhu vachiri kuita nyaya dzekununga svosve nemuromo.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenai Moyo Mutambasere vanotiwo kunyange hazvo upfumi hwenyika huri kunzi huri kukura hausati hwasvika panotarisirwa kuti hukwanise kuraramisa veruzhinji.
Hazvisi kureva kuti ikonomi yasvika painofanirwa kunge yasvika kuti vanhu veZimbabwe vararame kurarama kwakanaka, vawane zvekudya, ndo zvavanozoenderera mberi vachitsanangura. Kungonzi ikonomi iri kuwedzera kukura chete hazvina zvazvinoreva. Zvakangofanana nekuti kana makasangana nemwana ane 1 year nhasi makazonomuona in 2 years time, of course mwaneya anenge akatoti kureiwo kubva zvaanenge akaita paanga ari 1 year, asi hazvirevi kuti asvika paanofanira kunge asvika.
World Bank mugwaro iri iri kukurudzirawo kuti Zimbabwe ikwanise kurwisana nezvimhingamupinyi zvairi kutarisana nazvo mune zveupfumi. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr. Prosper Chitambara vanopindawo vachiti nyika ichiri kure kuti isvike pakukura kweupfumi kuri kukurudzirwa neWorld Bank.
Macurrent rates atiri kuona haaiti kuti tikurumidze kuachivha vision yenyika. Tinofanira kutiwedzere macurrent growth rates iyayo kuzorodzongawo 15% by lista kusvika pa10%, toita sustain that 10% for a long period of time zvinotibatsira senyika. But tine zvimhingamupinyi zvakawanda zvatinofanira kunge tichigadzirisa, kusanganisira kushomeka kwemagetsi. Of course gore rinouya dependingi kuti tinowana mvura yakaita sei, El Nino inogona kuti iwane mvura yakawandisa kana kuita mvura shoma. Saka pane risk yekuti magetsi anonyaya yemagetsi inogona kutoita western gore rinouya.
Saka hurumende ingagadzirisa here zvimhingamupinyi zviri kutaurwa neWorld Bank kuti upfumi hukure kusvika panotarisirwa? Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University mudunhu reOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vane maonero akasiyanawo nevamwe.
Zviri kukurudzirwa neWorld Bank pakuti hurumende yeZimbabwe izvigadzirise kuti upfumi hubudirire kweZimbabwe, zvinenge zvichanetsa chaizvo hurumende kuti izvigadzirise izvozvo. Tichitarisa ike zvino izvi kuti kune dambudziko guru ramagetsi, upfumi hwenyika huchitodzokera shure kana kuchinge kusina magetsi iwayayo, nokuti magetsi anoshandiswa pakawandisa panofambiswa upfumi hwenyika. Zvinozoita kuti mabhizimusi ashandise, vanokwanisa kunge vachishandisa majenereta vashandise majenereta, zvichizovadhurira kuita mabhizinesi iwavo, vozodhurisavo zvinhu zvavanotengesera kuvanhu. Saka idambudziko ragara kwamakore chaizvo rekushayikwa kwamagetsi muZimbabwe kuti hurumende ichazvigadzirisa papi.
Gwaro rakaburitswa neWorld Bank svondo rapera, iro rinonzi Electrifying Growth Through Reliable and Universal Energy Access, riri kuti upfumi hwenyika huchaderera kubva pazvikamu zvina nezviga zvishanu kubva muzana zvegore rino kuenda pazvikamu zvitatu nezviga zvishanu kubva muzana mugore rinouya, nekuda kwematambudziko akati wandei anosanganisira kukwira kwemitengo yezvinhu, kushayikwa kwemagetsi nguva zhinji, pamwe nekusanaya zvakanaka kwemvura zvichikonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Asi dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti chinhu chikuru chiri kutarisa upfumi hwenyika kusimuka inyaya yeuori uhwo hunonzi huri kukonzera kurasika kweupfumi hwakawanda munyika.